Zvakadaro, vakuru vezvikoro munyika, vabatana nevadzidzisi pakutora danho rekusaenda kumabasa, panovhurwa zvikoro musi wemuvhuro vachiti, havana zvikwanisiro sezvo mari yavanotambira isingakwani. Munyori mukuru wesangano rinomirira vakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo reZimbabwe National Union of School Heads kana kuti ZINISHU, vamunyaradzi Majoni vati, kunyange vatungamiriri vezvikoro vaine chido nebasa ravo, havakwanisi kuenda kunzvimbo dzavanoshandira sezvo vasina kana kobiri.
Tazivisa nhengo dzedu kuti tina kuwana mhinduro kubva kugurukota rezvevashandi. Mushure mekunge tazivisa gurukota rezvevashandi iri kuti nhengo dzedu hadzisisina zvikwanisiro zvingaita kuti dziende kubasa panovhuka zvikoro. Iri dambudziko rinobva pakuti mari yataimbowana yakadzikisiwa kubva pa$540 kusvika pasi pasingakwani kana hafu yemari iyoyo muzvara nhasi.
Vamajoni vati vakanyorera nhengo dzavo pamwe nehurumende vachivadzivisa danho iri zviri pamutemo. Vati sangano ravo rinoda kuti hurumende idzosere mari yemihoro payaiva muna 2018 apo vaitambira mari inosvika $500 emadhora ekuamerica. Vadzidzisi kubudikidza nemasangano avo anovamiririra varikutaura zvimwe chetezvo vachiti havasikuzoisa rutsoka rwavo panzvimbo dzavanoshandira nenyaya imwe cheteyo. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masarure vati havasi kuzokundikana kuenda kubasa nenyaya yekushayiwa mari dzemabhazi chete asi yekuraramisa mhuri dzavo.
Kuticha kwatinotoita ndo panobva raramo yedu. Hatina mamwe mabhindauko atinoita kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu, tikwanise kuendesa vana kuchipatara kana varwara, kana kuvaendesawo kuchikoro panovhurwa zvikoro kudai. Zvinongoreva ndezvekuti isu hatikwanise kuenda kubasa kana hurumende isati yatanga kutibhadhara. Mari yatochemera ina kuwanda, haisi mari yekuti tingaite masevhinzi, haisi mari yakawanda, imari yekuti tikokwanisa kumita mabasics tirarame tikwanise kuvashandira. Saka musi wemanda hakuna mudzidzisi anokwanisa kuenda kubasa, ende hapana achaenda kubasa. Hatisi kukumbira mari yebhazi, kwete. Tikutoda muripo unoita kuti tikwanise kumita mabasic needs, nekuti bhazi hajisiri yega yatoshandira.
Vadzidzisi vanoti hurumende inofanira kuvabhadhara mari yekuamerica sezvo mari yemunyika iri kushaya simba zuva nezuva. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende inokurudzira vadzidzisi nevakuru vezvikoro kuti vaende kumabasa panovhurwa zvikoro, nekuti vanenge varega vanobatwa nemurau webasa.
Ministry of Education yagara ingori nepolisi yayo yekuti havaiwanikwa chingokurudzirawo kuti vanhu ngavavawanikwa vari kuchikoro, vakaregedzawo kuuya kuchikoro. Pane maprocedures anoitwa anenge achiratidza kuti uyu munhu kuda haachadodi zvebasa. Isusu hedu tinosenza nepublic service commission, ndo inotipa maregulations yacho yekuti munhu akaregedza kuuya kwemazuva anoita matatu kana vhiki kana 2 weeks chii chinenge chiitwa. Kana zvazodaro chii chinozoitwa pamberi? Pane maprocedures matanho anotorwa kune munhu anenge aregedza kuya kubasa.
Vadzidzisi vanotambira mari isingasvitsi zviuru $30 emadhora munyika kana kuti 30,000 RTGS, apo sangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe rakabudisa mashoko ekuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inodarika zviuru $40 zvemadhora emunyika kana kuti 70,000 RTGS kuti irarame pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, Dini Godfrey Mutimba.